Vagari avanoti vashandire kumahofisi anotorwa magwaro ekufambisa vari kuramba kuti munhu abhadhare achishandisa kadhi risiri rake kana rehama yake. Vashandi vekumahofisi anotorwa magwaro ekufambisa ava vari kuti kana munhu asina mari haafanirwe kushandisa kadhi remumwe munhu waasina zita rechipiri rakafanana naye. Danho iri rashorwa nevagari vakawanda vachiti zvinoshamisa kuti hurumende iyo iri kukurudzira kuti vanhu vashandise makadhi ndiyozve yotuma vashandi vayo kuti varambe kubhadharisa nemakadhi. Mumwe wevarambirwa kushandisa kadhi apo vanga vachida kubhadharira mwana wehanzvadzi yavo ndiva Gladman Ndemera. Vandemera vanoti vanoona kuramba kubhadhara nekadhi sedanho revashandi vehurumende rekuda kuti ivo vozoshandisa makadhi avo kutora mari inenge yabhadharwa nevanhu.
Ndiri kuti vakuramba maswipe cards anenge ane another surname. The reason being vanenge vachida kuti vanhu vabhadhare cash. Kana vabhadhara cash vozoswipe nemakadzi avo nekuti mari iri kunetsa munyika. It's another way yokuti vaunganidzewo mari to liquidify mapockets avo asina cash.
Mumwe mugari wekukanyaga kumakonde amai Rudoka Mudyariwa vanoti vashamisika apo varambirwa kushandisa kadhi remurume wavo kutoresa munin'ina wavo gwaro rekufambisa. Vandemera vanoti kushandisa kadhi remumwe munhu kubhadhara hazvina basa sezvo mari ichienda kumwe chete. Vandemera vanoti mabazi ehurumende anofanirwa kutorwa semuenzaniso uye vanopiwa mari nebhengi guru renyika kana paine zvavanenge vachida kutenga kunze kwenyika.
On the issue of government, well, handingati zvingaite any effect yakanyanya nekuti government ndomacustodians kaeningekini RBZ. Saka that means even people swipe mari inongoenda mji the same system. Hazvina effect yakanyanya.
Mukuru pamahofisi ekwaregistrar general muchinoi vakelvin Maturi vabvuma kuti havasi kubvumira kuti vanhu vashandisirane makadhi pakubhadhara senzira yekuderedza chitsotsi chiri kuitika pamahofisi pavo nekuda kwekushayikwa kwemari munyika. Vamaturi vabvumawo kuti vanonyatsoongorora kuti vanhu vari kuda kushandisirana kadhi ndeve ukama here kana kuti kwete.
Situation in cash. So people are taking advantage of that. Kuti anozati vanhu vanenge vachiuya necash obut uyaindi kuswaipirei pozotoona matausi vokabuno andoripota izvo zvinonga miya ipapa uya mutombovatora pa matausi anenge ari apa vanhu vatopirwa mari ipapa nematausi. Saka all those issues dzimwe dzacho dzinenge dzine macontrol measures noti kuti specifically tikurabira munhu but anozouyawo manje waakuona kuti allright uyauyaka yaritaura chokwadi hama yake.
Asi pavabvunzwa kuti mutemo wehurumende here kana kuti vari kutevedzera zvinyorwa zvebazi ravo vamature vadzambadzamba vachiti havazive sezvo vari kutevedzera zvavakanzi vaite nevakuru vavo kuHarare.
Saka vanenge vaintrodusa vane zvavanotarisirwa kuti zviite zvatofanira kufollowa provincial office yegovernment department. Saka kuti didi ndingati dini policy government policy department ndatonaka only receive my side on how to carry out my duties edu sitakaudza kuti you can't do this and that reasons we don't know.
Gwaro rekufambisa rinobhadharwa madhora makumi mashanu nemadhora matatu uye munhu ave kumirira mavhiki matanhatu kuti ribude. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Registrar General vatobayiwa mudede panyaya iyi. Vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga ari kuti haana mari yekupa vanhu munyika. Vakawanda vari kurara mumitsese yemabhanga asi nguva dzakawanda vari kungoshaya mari. Mabhanga akawanda ava kupa vanhu madhora makumi maviri emadhora kuvanhu vashoma vasingadarike makumi mashanu pazuva. Nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari munyika hurumende iri kukurudzira kuti vanhu vashandise makadhi kubhadhara zvinhu zvavanenge vatenga kana zvavanenge vaitirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.